Isu se Harare Residents Trust chirongwa chedu chekuunganidza umbo pamusoro pekuwanikwa kwemvura muguta kuri kutiita kuti tisvike munzvimbo dzakati wandei kubva nezuro kusvikira musi wechishanu asi muzuva ranhasi taenda munzvimbo dzakaita sedziva rasekwa kuWarren Park kukorobro nezuro vanhu vakaenda kunzvimbo dzakaita seGlenora kuGlenview kubudiriro nedzimwe nzvimbo dzemufakose tiri kuenderera mberi tichiedza kuunganidza umbohu.
Chinangwa chenyu ndechei pachirongwa ichochi?
Chinangwa chikuru chatinacho ndechekuti taona kuti watungamiri wane mabasa aya pasi pemutemo yeEden Gardens Act, yePublic Health Act, yeEnvironment Management Act wari kutadza kuita basa ravo. Saka isusu chatiri kuda kuita ndechekuti tikwanise kuve neumbowo hwakakwana hunoratidza kuti paitwa kutadzwa basa uye kuti pakudikwa nzira dzinogadzirisa upenyu hwevanhu dzisingatarisi nyaya dzekuti batoripi asi kutarisa zvinhu zvine ramangwana rine pundutso zvinokwanisa kuramba zvichienderera mberi kwete zvatiri kuzoramba tichiratidzwa zvekuti National Sanitation Week. Asi inguva ichaita kuti watungamiri wawane havo mukana wekutaura wachiratidza kunge wari serious wari kuda kugadzirisa matambudziko. Kana wapedza izvozvo wobva waenda kudzimba dzavo wagari vari kudzokera kudzimba kune marara asiri kutakurwa kune mvura yakasviba iri kunhuhwa ukaenda kunzvimbo dzakapoteredza muHarare dzakaita sekumabvuku kunzvimbo dzakaita setafara wagari weikoko wari kusangana nemvura shoma shoma kana yawanikwa inenge ine rumwe ruvara uye ichinhuhwa. Saka tiri kuda kuti kana taunganidza umbowo hwese uhwu tinoda kuti huende kuministry yehealth kucity health department kuti ngatichibatane tione kuti ngezvipi zvingaitwe kuti zvibatsire munhu wese.